Denda reCOVID-19 raramba richipararira zvakanyanya munyika yeSouth Africa, zvaita kuti vatungamiri venyika iyi vatore matanho akawanda anosanganisira kuvharwa kwemabhodha kwenguva yakati kuti, zvakarewo kudziviswa kwekufamba kwakanyanya, uyezve kuti vanhu pese pavanenge vari panze vachifamba mudzimotokari nezvimwe vange vakapfeka zvinovharidzira muromo nemhuno. Uyezvewo matanho ekuti vanhu vagare mudzimba vasabude kunze kwekunge vaine zvakakosha zvavari kufambira zvakatarwa pamutemo. Zvakarewo kutengeswa kwehwahwa nezvimwe zvinodhaka kwambomiswa kwenguva ino kuti nyika ikwanise kurwisana nedenda iri.
Chirwere ichi chiri kuuraya vanhu zvakadini muSouth Africa?
Vanhu vakawanda vari kuparara. Iko zvino vanhu vafa nedenda reCOVID-19 South Africa vava kudarika 33,000. Kureva kuti vanhu vakawandisa, saka panodiwa zvese zvingaitwa kuti denda ritapudzwe, rimiswe kufamba kwariri kuita.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvigere sei? Chii chiri kuitika kwavari?
Vana veZimbabwe vari muSouth Africa vese vanokurudzirwawo kuti vachengetedze mitemo iri kutaurwa iyi, nekuti zvese izvi zviri kuitirwa kuchengetedza upenyu. Nyika yeSouth Africa ine gwara rairi kutevedzera rekuti iwane nhomba inodzivirira denda reCOVID-19. Zimbabwe haina gwara rakajeka rekuti ichawana sei nhomba yekudzivirira, asi tinoona South Africa iri kutora matanho akasiyana siyana.
Kuvharwa kwemabhodha kwadzoka zvekare vamavhinga, izvi zviri kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvakadini?
Tinoona kuti pakuvharwa kwaitwa mabhodha nenyika yeSouth Africa, mabhodha akasiyana siyana, anosanganisira mabhodha anonyanyisa kufamba nevanhu vakawandisa seBeit Bridge rinoenda kuZimbabwe, reLibombo, reMaseru Bridge, reOshuk, Fixburg neCopfontein. Mabhodha ese aya vari kuti ivo vatungamiri South Africa vanenge vachitendedza chete vanofambisa motokari dzinofambisa mafuta nechikafu nezvimwe zvakakosha, vanofambisawo mishonga nezvimwe zvinobatsira paupenyu hwevanhu, kurarama kweupenyu. Vanotendedza kuti zvizvarwa zvekuSouth Africa zvikwanise kudzokera munyika yeSouth Africa, kana kuti vamwe vese vanenge vakanzi vagari vemuSouth Africa, mapermanent residents, vanokwanisa kudzokera, nevamwe vanenge vaine mavhiza akakwana ekufamba, kana kuti vamwe vanenge vakamirira nyika dzavo, madiplomats, vanokwanisa kuti vapinde muSouth Africa. Zvakarewo South Africa iri kutendedza vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa kuti vakwanise kubuda panguva ino yakavharwa mabhodha. Zvakarewo vaya vanenge vachifamba pakati penyika dzakasiyana zuva nezuva kuti vaende kuchikoro kuSouth Africa vachange vachitendedzwa pane vamwe vese varambidzwa pakufamba kwese izvi. Izvi ndizvo zvatarwa makurukota eSouth Africa zvikataurwa nemukuru wenyika Cyril Ramaphosa.